Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu kukadzi 22-2019. Makaterera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mamwe mapato madiki anopinda mumusangano wakokerwa nemutungamiri wenyika ndokubuda nemakomiti achafambisa nhaurirano. MDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa inoita musangano wayo weNational Council uyo unonzi wapindwa nevanhu vashoma. Banga guru renyika rinotara mutengo wemari yenyika zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vatungamiri vemapato akapinda musarudzo yemutungamiri wenyika vasangana zvekare muHarare nhasi pamusangano wepiri washedzwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Musangano uyu wanga uri wenhaurirano dzekugadzirisa matambudziko ari munyika. Musangano uyu waitirwa kumuzinda weState House uyo unonzi wapindwa nevatungamiri vemapato vangangosvika pakati pegumi nevashanu negumi nevanomwe. Vamunangagwa havana kupinda mumusangano uyu, asi vanga vakamirirwa nava Patrick Chinamasa nava Paul Munyaradzi mangwana. Sezvakaitika pamusangano wekutanga, mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa havana zvekare kuenda kumusangano uyu. Vamwe vasina kupinda mumusangano uyu vanosanganisira mutungamiri webato reRebuild Zimbabwe Dr. Noah Manyika, avo vatumira gwaro rezvavanofunga kuti zvinofanirwa kuteverwa kuti nhaurirano idzi dzibudirire. Izvo zvinosanganisira kuvepo kwemabato kwebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Mutevedzeri wemutungamiri weMDC inotungamirwa namuzvare Togozani Kupe vaObed Gutu vanoti musangano wanhasi uyu wabuda nemakomiti mana achange achiona zvakasiyana-siyana pamusoro penhaurirano. Komiti yokutanga inonzi ichange ichiona nezvemafambisirwo enhaurirano, yepiri ichiona zvichakurukurwa munhaurirano idzi, yetatu ichiona nezvokudomwa kweachatungamira nhaurirano idzi kana kuti muyananisi, pamwe nenzvimbo inofanirwa kuitwa nhaurirano idzi. Komiti yechina ndiyo ichange ichiona kuti nhaurirano dziri kufamba nenzira yakatarwa here. Musangano wokutanga wemakomiti aya unonzi uriko muswa 1 kurume. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaGutu.
Pamusangano wokutanga wakaitwa ndofunga muswa 6 kukadzi, pakaitwa ipo tangotibvumirano chokuti patazenge pachigadziriswa makomiti anokwana mana, 4 committees. Ndo zvaitika nhasi, makomiti awa agadziriswa, saka vachazenge vachitanga michangano yavo yokutanga vari makomiti mana musi waMarch 1. Ndo pavane zenge manje vounato kupinda matingangoti muchirungu mumanuts and bolts, vovoongorora committee by committee.
Tirikunzwa kuti vamwe vatungamiri vemapato havana kupinda musangano yekusanganisirawo nayo vamunangagwa. Zvikonzero zvipi zvaita kuti vamwe vazobuda mumisangano?
Ichokwadi pane hatingangoti maapologies aitwa. Vanga vakamirira bato reZANU PF ndaona ini vaviri, ndaona vaPatrick Chinamata, ndaona vapo Munyaradzi Mangwana. Vapavo iwo apology vakamirira mutungamiriri webato ravo vepresident Mnangagwa, vachiti ivo havana kukwanisa kuti vauye kumusangano uyu asi vane nhuma dzavo dziripo. Vakapazve apology vachiti ivo hanzi secretary webato ravo, secretary weZANU PF hanzi vaObert Mpofu havana kukwanisazve kuuya, saka vapa futi apology asi vanga vakamirirwa nevarume vaviri vandataura ivavo. Koitawo vamwewo vapa maapology masacho mamwe ndaaukanganwa nekuti hamazi vamwe vanongana kuziva zvakati o, asi ndingangoti vazhinji vanga varipo.
Pane vamwewo vagutu vari kuti nhaurirano idzi hadzina zvadzinoburitsa kana kwadzinoenda kana mutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa vasina kunge vachipindawo madziri, imi munoona sei?
Unoona Jonga munin'ina, ndoda kuti vana veZimbabwe vanzwe kuti zvatiri kuita izvi semapolitical actors hatina kuti pane watingati watiri kuvharira pazhe. Ndoda kuti vateereri vandibatisise ipapo, nokuti tose tiri vana veZimbabwe. Saka hapana anganzi avharirwa kana kuti watingati uyu hatidi kuti avepo. Ndosaka uchiona iyi komiti Jonga yandataura yekutanga iyi, institutional framework komiti, ine basa guru nokuti ndoyanzi iyo ichazenge ichipuwa masimba okuti vaone zvavangaita kuti istructure rudzii inodiwa kuti nhaurirano dzinge dzichiitwa.
Avo vanga vari mutevedzeri wemutungamiri weMDCT vaObert Gutu vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Studio 7 yakundikana kubata nhengo dzeZANU PF dzapinda mumusangano uyu, asi Jonga Kandemiri weStudio 7 zvekare abata mutungamiri webato reRebuild Zimbabwe Reverend Evaristo Chikanga avo vapindawo mumusangano uyu.
Chekutanga ndoda kuti nditende vaNgagwa wacho kuti vatidedze. Patakaendawo ikokoko takanga tine kufunga kwekuti pamwe vanhu ava havazi serious kana kuti vanoda kungotishandisa, asi sekuona kwatiri kuita tiri kuona kuti nhaurirano idzi inhaurirano dzinenge dziri kuda kuitwa pachokwadi. Hatisati tanyatsoona hedu, asi tine kugutsikana kwekuti inhaurirano dziri pachokwadi. Nhasi tanga tiriko kumusangano ikoko, wafamba zvakanaka zvikuru.
Vakawanda vanga vachionawo sekunge kana musangano uyu usingapindwe nebato reMDC inotungamirwa naNelson Chamisa hauna kurefu kwauri kuenda. Imi maonawo sei kusavepo kweMDC mumusangano uyu?
Isusu hatisi kusungikana kana kuti kunetsekana nekuti MDC yava Chamisa yapinda here kana kuti haina kupinda. Chatiri kuda isusu kubuda nezvisungo zvinoita kuti nyika iende pamberi. Izvozvo ndoo zvinhu zvinokosha, ende zvisungo zvinoita kuti nyika iende pamberi hazvitadzi kuitika nekuda kwekuti vaChamisa havapo kana kuti varipo. Zvisungo izvozvo ndoo zvinokosha nekuti vaChamisa nenhoroondo dzavo ndedzekumaelection. Isusu tiri kubhiliva kuti tapfuura maelections, nyika inofanirwa kupinda kumberi. Saka hatisi kuona isusu kusavapo kwavo nekuvapo kwavo kuchitadzisa kubudirira kwenhaurirano iyoyi.
Vamwe vangu vachichemawo zvakare nenyaya yekuti misangano yakadai haifanira kunge ichiramba ichiitirwa kuState House. Mune ramangwana munotarisira here kuti zvine zvazvinokanganisa?
Chokwadi ndechekuti ichokwadi tese hatisi kuda kuitira musangano iwoyu kuState House. Hatisi kumanikidzwa kuitira dialogue iyi kuState House. KuState House kwakangoopenwa to kickstart this dialogue. But from now on, we can move this dialogue to a location yatinofeel is too comfortable with.
Imi sebato reRebuilding Zimbabwe Party, zvii zvamungatarisira kuti dai zvaitwa munhaurirano dzinoburitsa vana veZimbabwe madhaka mavari nhasi?
Zvimwe zvezvinhu zvatiri kutarisira isusu kuti zvibude mudialogue iyo zvino zvakafanana neissue yakaita seinetsa iyo yelegitimacy inoda kuitarisa nyaya iyi legitimacy versus the constitution sanctions ende takamboita kuti masanctions acho auye chii uye kuti abviswe zvizvi kupiwa
avo vanga vari mutungamiri webato re-rebuild zimbabwe reverend evaristo chikanga vachitaura vari parunhare muharare najonga kandemiri westudio 7 Bato re-MDC rinotungamirwa navaNelson Chamisa rinoti nhasi raita musangano weNational Council wekuzeya nyaya yekongiresi yebato pamwe nezvimwe zviri kuitika mubato. Vapinda mumusangano uyu vataura neStudio 7 vanoti musangano uyu wapindwa nevanhu vashoma zvokuti vanga vasingasvike koramu. Mashoko atiri kutambira anoti vanhu vanosvika makumi mana ndivo vapinda mumusangano uyu. Pachinambo chekuti musangano uyu unge wapindwa nevanhu zana nemakumi mapfumbamwe nevasere. Vanhu vasina kupinda mumusangano uyu vanosanganisira mutauriri webato vaJacob Mafume, mutevedzeri wemutungamiri webato vaElias Mudzuri, murongi wemisangano vaAmos Chibaya nevamwe. Musangano uyu unonzi wabvumirana kuti kongiresi iitwe musi wa24 na25 Chivabvu, kwete muna gumi guru. Vamafume vaudza Studio 7 kuti hachisi chokwadi kuti vanhu vakawanda havana kupinda mumusangano wavo uye vanhu vakumbira kuti vange vabatikana vanosvika makumi maviri chete. Asi mashoko amafume apikiswa zvikuru nevanhu vataura neStudio 7 vanga vari mumusangano uyu. Studio 7 haina kukwanisa kubata vanhu ava sezvo vasingabvumirwe kutaura vakamirira bato kana kutaura zviri kuitika mubato. Tabata vamafume kuti tinzwe zvavanoti zvaitika.
Musangano wakaita zvakanaka, makansellers auya vakadiscussa zvinhu zvakakoshera party nezvakakoshera nyika nezvakakoshera vazhinji veZimbabwe. Council yaresolve kuti Congress ichaitwa musi wa24 na25 May wegoro ino, sezvamunoziva gore rino ndogore reCongress wemusangano wedu weMDC. Vaongororavo kurohwa kuri kuitwa vanhu, kuurawa kuri kuitwa vanhu nekusungwa kuri kuitwa maleaders eMDC. Vanhu vakati zvakadai hazvifanirwi kuramba zvichiitika nezviri kuchiitwa nematare. Tatarisawo monetary policy yavamangudya ndokuona kuti kuisa soti pachironda kuwedzera kuzvambura vana veZimbabwe nenhamo. Tazosangana nenyaya yedialogue kuti dialogue panofanirwa kunge pane muyananisi.
Zvanzi makanzlers haana kuuya akawanda, ndizvere vamafumu?
Zvinotishamisa kuti ndiani angati makansela haana kuya akawanda. Mukatarisa mapikicha, makansela anga akawanda vakazara. Yesi, pane 1 or 2 or 3 vanenge vakatumwa kunze kwenyika, vanenge vakafirwa. It's a council ine mamembers mazhinji anosvika ku200. Saka kana 20 vakapa maapologies, koramu inenge ichiripo. Chakanaka pakanzuro chinongoitwa inyaya yekoramu ndo yakakosha, zvokuti kana koramu yasvika meeting inoenderana mberi ichifamba yakadaro.
Mataura kuti Congress inekwa musi wa24 to25 May. Tangatanzwa kuti varipo vazhinji vanga vachida kuti Congress itwe muna October. Zvabvumiranwa?
Zvabvumiranwa zvikafamba zvakanaka. Ndokanzuro ndopaino ndokuungana kwacho, maungana munotarisa kuti zvamuri kuita zviri pamutemo here, kukurumidza kuri pamutemo, kuti nononokei kuri pamutemo. Izvi zvaonekwa zvakafanira nekanzuro kuti ngatiitei zvekongiresi. Tiri pati yedhemokrasi, hatina chatinotya. Tinoita kongiresi yedu pajekerere tichiitevedzera bumbiro remutemo, toenda mberi neleadership inenge yabuda mukongiresi.
Vanoda kukwidza chinzvimbo chavachamisa vanobvumidzwa here? Nyaya iyi maitaurawo here?
Aiwa, kongiresi yedu haifambi zvakadaro. Kongiresi yedu haungosumuki semudzimu uchiti ndini. Unonominetwa nevanhu, vanhu vanonomineta kubva kumaprovinsi, kubva kuzasi. Haungomanyi uchingoti ndini ndoda kuinda apa. Kubva tichitanga MDC, vanhu vanonominetwa neleadership yekumaprovinsi.
Abo vange vari mutauriri we MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa va Jacob Mafume vachitaura vari parunare vari muHarare. Mukuru wesangano Re Coalition for Market and Liberal Solutions vari Joyce Ngwenya vanoti veruzhinji munyika vakamirira mutemo uchadzikwa nebhanga guru renyika kuti vanyatsoziva kuti mari itsva yakaturwa na Dr. John Mangudla imari yakaita sei. Nasi vamangudla vazivisa kuti mari yekunze yema United States dollars yava kuwanikwa pamusika wemumabhangi ichitengwa ne 2.5 RTGS dollars. Asi veruzhinji havasati vanyatsonzwisisa kuti zvichange zvichifamba sei. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata vangwenya kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Chokutanga nechokunzwisisa nechokuti mari yekunze kwenyika yakadzorerwa mumusika wakavhurika yatingati open market. Chireva kuti iwe neni tinokwanisa kuenda kumabhengi kwedu kana kumabirudi change tichinotenga mari yekunze kwenyika zvichienderana nemutengo wezuva iroro. Kana mari yakawanda tengo wacho unodzira, kana iri shoma unokwira. Asi 2.5 yarehwana vamangu ndeyekuti ndiyo yavanopanayo mabhengi yatingati maadvance loans anopuwa bhengi kuti mari yekunze kwenyika iyi kana muchiitengesa motangira pa 2.5. Asi zviri kwatiri isu vanotenga nevanotengeserana kuwirirana kuti mutengo wemari yacho wakamirira sei.
Mari iyi yanga iri kutowanikwa here nhasi mumabhanga?
Handina hangu kuzombowa vanhu vachiti inowanikwa, asi ndaona mabhangi akati kuti vachitonyora mumapepa nawo kuti ndiwo mutengo wacho. Asi semazivo yakataurwa ndekuti nemuvhuro musi wa 25 ndo pachaita official zviri pamutemo kutengeserana mari pamusika yakavhurika.
Iyo mari iri kunzi RTGS imari hard currency here kana kuti imari yemhepo inofamba sei?
Chiripo ndo mibvunzo iri kunetsana nevanhu kuti ko RTGS. RTGS yakagara iro vara racho rinongoreva kuti mari yemumhepo yemagetsi. Asi matauriro avamangudya ndekuti mari dzese dziri mubhenki, mari yese iri mubhengi kudai RTGS kudai bond note yakupuwa zita idzva rinonzi RTGS dollar. Saka iwo kana wana mabhondi uchida kutenga maUS dollar unongopindawo musika macho. Ivo vanga vataura kuti mutemo wakutogadziriswa kuti mari yacho ine zita racho rokuti RTGS dollar ibve yangu yogara yaita mari zvino. Nekuti kana vasina kuchinja mari yacho zvinoreva kuti hapana chinenge chachinja, tinenge tina mabhondi nemahistira ekare. Asi vakataura kuti mari yese yaakushandiswa muZimbabwe hapasina mari yekuti inde iko cash kana kuti uyu mutengo wenhingi weswiping kana kuti uyu mutengo wecash wenhingi webond note. Mari yese yaakushandiswa yakunzi RTGS dollar. Saka tangomirira kunzwa kuti kana mutemo wacho wagadziridzwa vhiki rinouya unouya une mari yacho yakatonyorwa here kuti RTGS yes dollar here, nokuti ndo zvavataura sekunzwa kwavataita pamanagery policy statement.
Vataurazve kuti izvo vanotengesa zviku havafaniri kunge vachitengesa nemadhora ekunze. Zvinowanikwa zvichizoshanda here izvo?
Bhengi rine pamutemo rine mvumo yekutaura kuti mari inoshandiswa ndeipi.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano reCoalition for Market and Liberal Solutions vari Joyce Ngwenya vachitaura na Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weNigeria vaMuhammad Buhari vanoti vanhu vanofanirwa kuenda kunovhota mangwana vakasununguka. Sarudzo dzemuNigeria dzaifanirwa kunge dzakaitwa nemugovera wapfuura asi dzakamiswa nesangano rinoona nezvesarudzo munyika iyi. Vanhu vemuSenegal vari kuvhota nesvondo musarudzo ichaona mutungamiri wenyika iyi vaMacky Sall vachikwikwidza nevanhu vashoma. VaSall vari kutarisira kukunda. Vaimbove vashandi vekanzuru yeHarare vari pamudlandigere vanonzi varatidzira nhasi pamuzinda wekanzuru muHarare. Vachinyunyuta nemari dzemudlandigere dzavanonzi vari kuti havasi kupiwa. Asi mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vanoti kanzuru haisi iyo ine chekuita nemari dzemudlandigere kana mushandi achinge asiya basa. Vachideme vanoti vaive vashandi ava vanofanirwa kuenda kukambani yeLocal Authority Pension Fund sezvo kuri iko kunochengeterwa mari dzavo. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reLocal Authority Pension Fund kuti tinzwe zvikonzero zviri kuita kuti inonoke kana kukundikana kupa vaive vashandi ava mari dzavo. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navachideme pamusoro penyaya iyi.
Yango zvichemo zvemapenjeni yavo ka zvinofanira kuenda kuLocal Authority Pension Fund nokuti ndiko kwakaenda mari dzavo.
Saka sei vauya kunoratidzira vari pamuzinda wekanzuru havazivi here kunonga kuchezoenda mari dzavo?
Sezvo kanzuru uriwo musha wavanoziya pavakakurira pavakasevenzera makore akawanda vanogona kunge vachiuya nezvichemo zvavo. Asi zvimwezvana zviri kubudikidzawo nemashoko kwavanenge vapuwa ikoko kumwe kwavanenge vaenda vachinzi mari yenyuru kanzuru. Kanzuru kunenge kusisina mari iyoyo. Mari iri kutobhadharwa nekanzuru iye zvinezvi nepayment plan imari yevashandi vari pabasa izvozvi.
Saka mungava neruzivo here kuti zvichemo zvavo zvakamira seivo vauya kunoratidzira?
Chichemo chavo chikuru sevo vari vanhu vakamhenge vachishandira kanzuru chichemo chepenjeni dzavo dzisiri kuuya. Isusu tiri kuti kupenjeni fund makatora mari dzevanhu makore akawanda mukaita mainvestment. Mainvestment iwayo ngaachishandira vanhu, vanhu vawane mari dzavo from the investment dzakaitwa idzodzo. Nokuti pension fund painouya ichiti vanhu vajoine inotaura nyaya yeinvestment. Yakaendepi investment yachona kupension fund? Ndopane mubvunzo wedu mukuru chete.
Saka mune nzira dzamuri kubatsirawo nadzo here vanhu ivava kuti vange vachigara pasi vachitaudzana neLocal Authority Pension Fund?
Chikuru chiripo ndechekuti isusu seguta tine chikwereti wedu chedu chatinacho neLAPF. Chikwereti chevanhu vari pabasa izvozvi ndicho chatiri kuitawo payment plan yedu yekuti tinge tichibhadhara kuti mari iyoyo yokuti vamwe vanhu pavanozoritayawo vange vaine mari dzavo. Asi kurudziro yedu ndeyekuti vanenge vaine zvinyunyuto zvepenjeni kwakaenda mari vanokuziva kuLocal Authority Pension Fund ndokune mari ikoko.
Saka makwanisa here kutaudzanawo nevanga vachiratidzira ivava pavauya kuzoti vange vachizobva pamuzinda wenyu?
Kungoti pavaita demonstration nandisiko tanga tisiko vanhu vakawanda tatisi kune rimwe basa.
Mune ramangwana zvii zvamungataurira vashandi vekanzuru nevaive vashandi kuti zvakadai zvisaramba zvichidzokororeka?
Zvatinoziva kuti vanhu pane matsamba vanopiwa gore negore anobva kupension fund achivaratidza mari dzavo dzava kupension fund. Ndizvo zvinoreva kuti mari yavo inenge iri kupension fund. Saka vanhu vanenge vaine zvichemo zvepensheni ngavaende kupension fund nokuti kanzuru haisiyo inobata pensheni dzavo. Pensheni dzavo dzinenge dziri kupension fund.
Avo vanga vari mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Aimbove mupepeti weSunday Mail Edmund Kudzai asungwa nhasi mangwanani achipomirwa mhosva yekuva nembatya dzemauto zvisiri pamutemo. Kudzai anonzi anga akachengetedzwa nemapurisa epaBorodil Police Station. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumapurisa kuti mhosva yaari kupomerwa ndeyeyi uye kuti achamiswa pamberi pedare rini. Vatsigiri venhabvu vari kuyambira murayiridzi weMawarriors vaSunday Chidzamwa kuti asunge dzisimbe pakudoma chikwata chake chemutambo mukuru weAfrica Cup of Nations neCongo Brazzaville. Mutambo uyu uchaitwa musi wa24 kurume. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chidzamwa ayambirwa kuti asadzokorore zvakaitika muna 1991. Apo varayiridzi veMawarriors Armando Ferreira naBen Coffey vakasandura chikwata chavaishandisa mazuva ese mumutambo wekugumisira ndokubuditswa makundano aya neCongo Brazzaville iyoyi. Gore iroro Ferreira naCoffey vakakanda kunze mubati wepagedhe Peter Fanwell uyo vaishandisa mazuva ese ndokukanda mudariro John Sibanda uyo akavhiringika mutambo wave kupera ndokukanda bhora mambure make nekupa Congo Brazzaville mukana wekuenda kumafinari e-1992 Africa Cup of Nations. Chidzambwa ari kutarisirwa kudoma chikwata chake chemutambo weCongo kana nguva, asi abuda pachena kuti ari kutarisa vatambi vatsva vakaita samaClay Bone uyo ari kukanda zvibodzwa pamadiro kuEngland naKelly Lunga uyo anotamba kuGermany. Asi vateveri vemutambo wenhabvu kusanganisira vatepera museti vanochidzambwa anofarira kushandisa vatambi vaanoziva mazuva ese, kwete kuunza vatambi vatsva mumutambo wakakosha uyu, izvo vanoti zvingangokonzera dambudziko.
Kuda kutanga kuzoronga chikwata chitsva tasvika pastage yakadai, vanhu vada kutanga kujairana vachitanga kudzidzana mutambiro wavo, handione zviri zvakanaka. Daitangoti varipewa vapedze zvavakaita se zvavakatanga, sezvara vanhu vakambotamba zvakanakisa kumashure. Of course vakazonetsikanawo pakatapa, padai vavasiya vambopedzesa chi zvavakatanga vanhu ivavo.
VaSimon Chuma avo vaimbotambira Dynamos vanobvumiranawo navamuseti vachiti ivo ino haisi nguva yekuedza vamwe vatambi, asi kushandisa vatambi vasvitsa Warriors pavari pari zvino. Warriors ari kungoda pointi imwe chete mumutambo uyu kuti vabudirire kuenda kumafinari eAfrica Cup of Nations ayo achaitirwa kuEgypt muna chikumi. Nengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vasimbisa ishoniwa, vanoti vararidzi vechikwata ichi havafaniri kuita shanduko muvatambi panguva iyo pari kudikanwa vatambi vatamba pamwe chete kwenguva yakareba.
Saka tingangotambisa timu yakatamba kudara iyoyo yakachingotumisa bva kumashure, toona zvinhu zvakanaka saizvo, tohwina zvikuru chaizvo chaizvo. Ngasada kuti zviringa pekupedzisira, tabva kumashure zvakanaka.
Asi nengo yeZimbabwe Warriors Fan Club vakudzai mudarikwa, vanoti sezvo Zimbabwe iri kuda kukunda chete kuti ende kumafinari, pari kudiwa vatambi vechidiki vanobva mhiri kwemakungwa kuti vabate basa iri.
Ungoda win, we need a win only, hapana kana draw tomboonawo maplayers manyowani, sezvo avavava amaplayers akudhara.
Vamudarikwa vanoti havasikuona Warriors achinetseka kukunda pamutambo uyu.
Tarisira win, we need to qualify to go to AFCON tisetwe record mu Southern Africa se big team se Zimbabwe, but hapana idu zvizhinji zviripo. I think we qualify for 2019 African Cup of Nations ku Egypt.
Pari zvino Warriors ndiwo ari pamusoro pegungano rezvikwata zvina iri nemapoints masere, vachiteverwa neCongo DR iyo ine mapoints matanhatu. Congo Brazzaville neLiberia dzakabatana pamapoints mashanu. Zvikwata zviviri kubva mugungano iri ndizvo zvinoenderera mberi nemakundano aya. Zvichakadaro, zvikwata zvenhabvu yepamusoro zvePremier Soccer League zvapiwa kusvika kupera kwezuva ranhasi kuti zvinyorese vatambi vazvo vemwaka uno. Zvikwata izvi zvinofanira kunyoresa vatambi 25 uyezve vamwe vashanu avo vane makore ari pasi pegumi nemapfumbamwe. Mutauriri wePremier Soccer League Mzvare Kudzaibare vanoti vaitira izvi kuti vawanewo nguva yekuongorora kuti vatambi ava vanokodzera here kutambira zvikwata izvi mwaka uno. Zvikwata zviri kufanira kuendesa kuPremier Soccer League zvekare zvibvumirano zvebasa zvavakanyorerana nevatambi vavo. Makundano eKasolaga Premier Soccer League ari kutanga musi wa30 kurume. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa urongwa hwenhaurirano dzinofanira kuitwa munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesihlanu mhla zimashumi mavili lambili kunhlolanja 2019 nguntungami Linkomo. Endabeni zethu lamhlanje, ikhomishini ebona ngezokhetho ihlale idale lokubhalisa abafisa ukuncintisa kukhetho lokudinga ukansila kaward 28 elokitshini le-Country Park kobulawayo. Usiba lukhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutshka wazise namuhla ukuthi idola lemelika selithengwa ngamadola eZimbabwe awe-RTGS amabili lengxenye i-1:2.5. Ibandla le-MDC selinqume ukuba umhlangano walo wokukhetha inkokheli entsha usuzaqhutshwa ngenyanga kaNkwenkwezi hatshi ngomfumfu njengalokho obekuqoqwe ngaphambilini. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abakhokheli bamabandla ezombusazwe aphikisayo abaqale ukukhulumisana lomongameli Emmerson Mnangagwa ngozibandlela bahlanganela abameli bakaMnangagwa lamhlanje babumba amakomiti amane azadlala indima ezijiyeneyo enkulumeni lezi. Enye yamakomiti la iphiwe umlando wokudinga umlamlankunzi olilunga elizimeleyo ozakhokhela inkulumo lezi kuthi enye izakhangela izivumelwano eziyabe zithethwe. Amakomiti la azaqala ukukhulumisana mhlaka 1 ngenyanga ezayo. Abaphatheke emhlanganweni lo bagoqela umkhokheli we-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe lequla lakhe umnumzana Nkosana Moyo kanye labanye abachiyeneyo. Umkhokheli webandla le-Build Zimbabwe umnumzana Noah Mayiga kahambanga emhlanganweni lo lanxa wayehambile emhlanganweni wakuqala. Embikweni awethulele abezindaba uManyika uthe ukukhulumisana ukungela mkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa phakathi ikudlala nje ngesikhathi njalo akusoze kuphumelele. Ngokunjalo uManyika uthi kasoze abe saphathika enkulumeni lezi ingoba zingela Chamisa. Uchamisa lebandla lakhe le-MDC banxuswa ngumnangagwa kulezi nkulumo kodwa vala ukuhamba besithi bafuna zikhokhelwe ngumuntu ozimeleyo hatshi ngumnangagwa. Sixoxela umgcinisihlalo we-MDCT umnumzana Abednego Bebe yena ophatheke emhlanganweni wanamuhla wasichasisela okunengi.
Uvunyelenwe ke ukuthi kubunjwe ke amakomiti amane, amakomiti lawo yiyo asezahamba ayelungisa ukuthi kuzasetshenzwa njani, okuyikho ke osokuyaqala ukuthi kusetshenzwe ngoba okwakathesi bekungala msebenzi oyenziwayo bekusakhulunyiswana ukuthi kuzasetshenzwa njani.
UDaniel Shumba sizwa kuthiwa uphumile kulo mhlangano kwazothi ubaba uNkosana Moyo laye ubefuna ukuphuma. Kungaba kube lokungavumelani thize yini okungaba kucunule abanye abaze kulo mhlangano?
Okungakutsho mina ngoDaniel Shumba ukuthi uphuzile ukubuya, ethe phuzile ukubuya wahle wafika waphakamisa isandla ke wakhuluma nxa ethi uyaqondiswa ke lo kade engumoderator wenze nje njengomuntu esibone ngani ngiyabona ubevele ebuye elungise ukuthi ulande ukuthi aze kwenza khona ogwasi esitheni hhayi nxa bengavumi lokho akufunayo yena sehamba ikokwenzakeleyo.
Ama komiti la eliwa bumbileyo kuyina zaku khangela kahle kahle njalo likhangela ukubana aphenduke nini lihlangane njalo likhangela ukubana aseqhubene njalo umsebenzi.
Ikomiti yakuqala exakatheke kakhulu kuma komiti yawona lawo manje ikomiti ekhangela ke iframework nazi indlela ke singebele ekhangela ke ukuthi kuza sesenzwa njalo abantu bese yonke into nje ephathana lokuthi ukukhulumisana lokhu kuza kuma njalo bese kusiba ke lesibindi ke ekhangela ukuthi kona iagenda ngithi ke izinto eziyabe zikhulunywa khona kho yiziphi bese kusiba lesithathu ke ekhangela ukuthi onguye ozaba ngumoderator oyabe eqhuba umsebenzi ngoba kuyabe kulama phatha ehlukene uzaba ngubani then bese kusiba lesithathu implementation and evaluation ethi ukuthi ke ukusetshenzwa lokho kuyabe kufanele kukhangela ukuthi kuyayenzakala yini lokho okuvumelweleyo ngendlela okufanele ukwenzakale ngayo. Yo amakomiti ke amane lawa aqhakathekileyo abunjiwe namhlanje.
Umnumzana Pedniko Bebe ngumkhokheli ngumgcinisihlalo webandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Usiba lukhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutshka uthi idola lemelika selithengwa ngamadola eZimbabwe awe RTGS amabili lengxenye i-2.5 RTGS dollars. UMangutshka wazise lokhu namuhla ngemva kokuvuma kuthange ukuthi ngokusemthethweni isisindo sebondi isiphansi kakhulu kulese dola lemelika. Isimemezelo sanamuhla sitsho ukuthi amabhanga aseqalisile ukuthengisa idola lemelika elilodwa ngentengo yamabhondi kumbe ama-RTGS amabili alengxenye. Sixhume ingcwethi kwezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya wasichasisela okunengi.
Njengoba vele wayechile ukuthi imali yangaphandle ama-US dollars ayebethengiswa emsikeni ovulekileyo phakathi komuntu othengayo lothengisayo emabhenki kumbe e-Beirut Change. I-2.8 intengo yakhona ayijoyo yiyona imali ayebeyithengisela ngayo amabhenki. Kusobala ukuthi amabhenki angokwawo nxa esethengisa imali esethengisela ama-customer abo. So kuyabe sekumsika ovulekileyo sokuya ngokuthi imali yakhona ethengiswa iningi kanjani kanganani i-demand and supply. So lokhu akuchileyo akuthi ukuthi yena uthi ukuthi imali yakhona yinto engiyakhona ngaphandle kwamabhenki. Yiyona imali ayithengisela ngayo amabhenki. Amabhenki yiwo-ke azakuthi nxa sethengisa sethengisela mina lawe sesavumelana ukuthi umsika wemali ume kanjani mzwanokho.
Njengoba idola lemelika likhanya lichiphile emabhanga nxa kuqathaniswa lasemkambo wensitha esingathi i-black market, sesingathi sokuyikufa kwayo yini i-black market abantu abathengisa imali ezitaradeni kabasela bhizimusi?
Hatshi luba hantshe ukuthiwa khona vele imali yakhona iyabilokhu ikhona, abazange batona imali yangaphandle kwelizwe kayisasebenzi. Kutho ukuthi nxa vele abantu abasemsikeni khona baye bethengisela thina abangaphandle kwamabhenki ngentengo ephezulu ukuze banqobe intengo leyana ethengiswa ngebhenki. So umsika ovulekileyo kungenzeka nje ngitsho nje kodwa umsiko wangaphandle omnyama kawukavaleki ulokhu khona.
Ubona uvaleka yini?
Uyakwanisa ukuthi uvaleke nxa abantu bengaze bajabulele ukuyathenga emabhenki. Uyakwanisa ukuvaleka nxa amabhenki engakwanisa ukuthengisa imali ngentengo ephezulu. Umsiko ovulekileyo akulanto esingathi predetermined.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yincwethi kwezenotho sixoxela eseHarare. Kolunye njalo udaba oke waba ngomhleli wephephandaba likahulumende leSunday Mail umnumzana Edmund Kudzai ubotshiwe ngamabutho eBorodeli namuhla ngemva kokutholakala ele umbrella elombala wemvunulo yamasotsha. Igqwetha lakhe umnumzana Obeyshava utshele iStudio 7 ukuthi uKudzai uzamiswa emthethweni laba kusasa esetheswa icala lokutholakala elesiqoko samasotsha. Ibutho lazise kuliviki ukuthi lizangena ezindlini zabantu lidinga amayunifomu amasotsha elithi antshontshwe ngabantu asebehamba beganga bewagqokile. Ikomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ihlale idale yabhalisa abantu abalichumi lasifica mnwembili abazancintisa kukhetho lokudinga ukhansila kaward 28 kobulawayo namuhla. Kubika intatheli zindaba yethu uAnastasia Ndlovu.
Abesifazana abayisikhombisa labesilisa abalichumi lanye benelise ukuphanyeka amaphepha abo okumela amabandla abo kukhetho oluza kwenziwa ngenyanga ezayo kambimbitho mhlaka 30 lokudinga ozamela uward 28 kukhansili yakobulawayo. Ilunga lekhomishin yezek elikhokhele umsebenzi wanamhlanje unkosikazi Khuphe ukuchasisile lokho. Unkosikazi Khuphe uthe abantu abalichumi lasificamine mibili benelise balisa kuhle kungela nkinga ngaphandle koyedwa ophuze lamaphepha akhe owe MDC Alliance. Kusasa iZek izachaya amabizo alabo abenelise ukuthola ithuba lokuncintisa kukhetho ukuze ababhalisela ukuvota kuward 28 emzini owe Country Park bathole ithuba lokuhlola amagama la. Kulaba isikhombisa ababhalisele ukuncintisa kulolu khetho bezimele ibandla le-MDC Alliance lifake abantu ababili abazancintisa kulolu khetho uKholeji Ndlovu lomloyi noMagugu. Umloyi noMagugu uthi akukho angakutsho ibandla yilo elikuhlele ngaleyo ndlela. UNkosikhona Nyoni omele i-MRP loNdlovu nokuthula owezaphu babuke ukusebenza kwezek bethi baphanyeke amaphepha abo kuhle kungela nkinga. Lolu khetho luzaqhutshwa ngombimbitho mhlaka 30 kulandelwa isisekelo sombuso kwezokhetho. Kusenjalo lamhlanje idale le-High Court kobulawayo livumele uCharles Thomas loBernard Sibanda ukuhlawula imali yesibambiso se-bail sekhulu lamadola munye ngamunye ukuze benelise ukuthonisiswa icala labo besuka emakhaya. Ababili laba bacalwa ngokuthi ngenyanga edluleyo abantu betshengisela ngokungayi emsebenzini emzini wenjube kobulawayo bahlasela ngamatshe umufi obelipholisa uExon Maune walimala kakhulu wathwalelwa esibhedlela se-UBH lapho afike wabhubhela khona ngelanga elilandelayo. Igqwetha umnumzana Dumisani Dube wenkampani yamagqwetha eyemathonsi Ncubelo Chambers nguye omele uThomas loSibanda. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela imizamo yokusungula inkulumo zokulungisisa okuhluphayo elizweni phakathi kwebandla le-ZANU-PF lamanye amabandla ezombusazwe aphikisayo. Tumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingenelani kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafithane. Amapolisa akweletheki abikwa ehlasele amanye amalunga ebutho anakanelwa ukuba angaba ephatheka emizameni yokuhluthuna intambo zombuso okwenziwa ngabelinye icele labebutho ngomnyaka ka-2016. Lokhu kubonwa ngabasola uhulumende weletheki njengemizamo nje yokuhlukumeza abaphikisa umbuso okhona. Abinhlanganiso ebona ngeziphepheli e-Norwegian Refugee Council babika ukuba udubo lokungani kuhle kwezulu kweleSomaliland kulakho ukuqhubeka lonyaka okuzabangela ukuthi abantu abazinkulungwane ezedlula amakhulu ayisikhombisa babhekane lendlala. Ibandla le-MDC selinqume ukuba umhlangano walo ukukhetha inkokheli uzaqhutshwa ngonkwenkwezi yathi ngomfumfu njengalokhu obekuhleliwe ngaphambilini. Leli bandla belilomhlangano namuhla esigodlweni eHarare. Kodwa kubikwa enye inkokheli ingayanga emhlanganweni lo okwenze izinqumo zawo zibe nganxele kwesisekelo sombuso webandla. Umhlangano weCongress usuza kwenziwa mhlaka 24 kusiya kumhlaka 26 kodwa akwaziswanga ukuthi uza kwenzelwa kuliphi idolobho. Abazi ngokwenzakalayo bathi kulamalunga angamashumi amane khona kumele kube la malunga edale le-National Council afika phose amakhulu amabili. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana abekezela amaduma afuzwayo.
Yeah, I think issue leyo okwenzakala namuhla kuconfirma ukuthi kungaba kulama division thize akhona phakathi kwebandla lena le MDC. Njoba ekuphuma kathi sokucaca ukuthi kulokudonsela nokukhulu phakathi kuka Secretary General uDagas Monzora lo President Nelson Chamisa. And then okade kumele kwenzakale ukuthi namuhla iNational Council kumele ize confirma idate yokuthi iCongress izaba nini ukuthi kuvunyelwane ukuthi uChamisa kube nguye odecidayo ukuthi iCongress izaba nini. Oso kukhanya ukuthi most likely abangabuyanga kungabe kuyilaba kade becabanga kade besesayidini kaMonzora bona akade bengafuni ukuthi idate yeCongress iphushwe iye ku-October laba bafuna ukuthi yenziwe masinyi. Most likely babangabuyanga kumhlangano we-National Council namuhla.
Kodwa siyabona ukubana ilanga ligcine lalethwa phambili kuMay ayikhona u-October njengalokhu kade kufunwa ngabanye. Kungakutshengisani khona?
Yeah, I think sokusuke kwaba lama-pressures okuthi kugcine kucompromisewa njengoba ngisitsho ukuthi most likely abangabuyanga yibo laba kade besesayidini kaMonzora. Ukuthi laba ababuyile bagcine besithi akube yi-compromise kwenzela ukuthi kungakhoza kungabi lama-division amaningi bavume ukuthi ilanga libuye lizokuba kuMay. Though obvious from emuva laba iside kaMonzora yayivele ifuna ukuthi ngayo iCongress ithi iyayenziwa ngo-February yadlula. So which means uMay usuke waba yi-compromise ukuthi ingayi ku-October ingayi ku-August ibamba amasaya amaside omabili ngxenye uMay ngabangcono.
Kodwa sesike sabona kukhetho kunye le mihlangano eyenziwa elizweni jikelele ukubana umnumzana Chamisa ukhanya elesisekelo olukhulu kakhulu, kanti manje kuyini okubangela ukuthi bambangise isikhundla yena ekhanya engumuntu othandwa nguZulu?
Ukuthi i-politics zangkhona zizimbili futhi. Oqala kulabantu i-support general uThamisa uyabelayo yonke i-support yonke lokho leqiniso lingabalekekile ukuthi abantu bonke beZimbabwe uThamisa bayamfuna. But asebeqakathekile kakhulu in this instance ngama-structures okuyo aza kuyavota ku-Congress ukuthi uwaphethe wonke yini kumba kawaphathanga. And nxa sikhuluma ngama-structures sikhuluma ngabantu abalutshwane abangalingani lelizwe lonke elisupporta. Elizwe lonke lingaphuma maybe limsupport uThamisa, uthole ukuthi within kuma-structures bafike bengamsupporti. Ubona unxebe support omunye ozangena esingakwazi ukuthi ungabambana kumbe nguye uMonzora kumbe ngumduru kumbe ngubani. So sokuqakathekile kathi ukuthi kuma-structures o abakhe ngobani bangakanani ikho khona bo sikhathe esiningi okuvuka khona umsindo kuma political parties but izithola ukuthi abantu babe befuna uThamisa sonke iZimbabwe yonke ifuna yena but ama structures ayifika ngale befike bevotela omunye kugcine ukukhoza ukuthi inxenye ibandla ligcine liqhamuka futhi kumbe izinto ezinjengazana lezo
umnumzana bekezela maduma afuzwayo yingcwethi kwezombusazwe obekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 eseGwanda.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America eseWashington DC.
Onge waba ngumsekeli wenhloko kahulumende womanyano eZimbabwe owawubunjwe ngamabandla athi elezanu PF lamacela amabili MDC umnumzana Arthur Mutambara usebhale ugwalo lwesivili ngembali yezombusazwe eZimbabwe kusukela ngomnyaka ka-2003 kusiya ku-2009. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Lolu gwalo lesihloko esithi The Path to Power kusitshwe indlela eya embusweni lulonda imbali yezombusazwe eZimbabwe. Uluqala ngokubuyela kwakhe eZimbabwe lapho afika waba ngomunye wabasekeli benhloko kahulumende alonde amacebo enziwa libandla leMDC ukunqoba ukhetho luka-2008 abese balisa okwakusenzakala kuze kubunjwe uhulumende omanyano ngo-2009. Ekhuluma embuthanweni wekwethula lolugwalo oqhutshelwe University of Johannesburg, umnumzana Mutambara uthe kusobala ukuthi izalwane zeZimbabwe azikalitholi iphupho lombuso okhululekileyo olokuthula, intuthuko kwezenotho kanye lenhlalakahle ezinzileyo eziqale ukukudinga kusukela ngo-1980. Uthi okusanda kwenzakala eZimbabwe ukuvalwa kwendlela yokukhulumisana ebulenjini be-intanethi ngesikhathi uZulu etshengisela yizibonelo zemikhuba yabontando kayiphikiswa.
The ICT revolution and dictatorship are not compatible.
Ezo kusebenza kwe-internet labontando kayiphikiswa yizinto ezingahambelaniyo. Kunzima ukuthi wemukele ezokuxhumana ebulenjini be-internet uphinde ube nguntando kayiphikiswa. Ocina usukwenza ukuvala ezokuxhumana ku-internet ukuze uhlukumeze abantu. Kodwa ekugcineni ngeke unqobe. Ngeke ulunqobe ulwazi lwakulezi nsuku.
So that you can crack down on people. But in the end, you never win. You can't win against technology.
Umnumzana Brian Raftopoulos, ingcwethi ecubungula ngezombusazwe lezomnotho obesemkhosini lo, yena uthi kusobala ukuthi ZANU-PF yiso isizathu esenza izizalwane zeZimbabwe zingawafezi amaphupho abaliswa lugwalo lukaMthambara.
The democratic issue was never strong within the liberation movements.
Umbuso okhululekileyo yinto engazange iqakathekiswe ngamabandla alwela impi yenkululeko. Athi nje ngokuthatha intambo zombuso, ezombuso ohlonipha intando kaZulu zahle zanyamalala.
Kodwa uRaftopoulos uthi lamabandla aphikisayo lawo alesandla ekubulaweni kwephupho likaZulu weZimbabwe. Uthi kuyacaca ukuthi amabandla aphikisayo lawo agcine esedala udlakela lolu obelusenza bafune ukukhipha iZANU-PF esihlalweni.
In some ways the opposition has been tainted by the forms of politics that it has.
Ngezinye izikhathi amabandla aphikisayo uthole esiqhuba ezombusazo ngendlela le ababelwisana layo. Izikhundla zephalamende akuseyizo zokumela uZulu kodwa sezingezokuzitholela umsebenzi. Yilokhu osekubangele ukuthi imanyano yonke ezama ukubunjwa yehluleke nxa sekukhulunywa ngabazathatha izikhundla zephalamende.
On the question of parliamentary positions.
UMthambara uthi amabandla aphikisayo azigwaza ngowawo umkhonto ekhethweni olusanda kwedlula njengoba babephikisa impumela yokhetho lukamongameli bengazihluphi ngolwamalunga edale lephalamende. Uthi imbali ayilonda kulolu gwalo ikwenza kucace ukuthi kayisomlando wenhlanganiso ezinjengomanyano we-African Union, i-SADC kumbe i-South Africa ezingahlenga iZimbabwe enhlutsheni ebhekanelazo.
No European, no American, no Chinese is going to solve our problems.
akulam Europe, akulam American, akulam China ozosombulula inkinga zethu. Thina njengabensundu uzafuza siyidinge size siyithole ikusasa yethu. Kungehlula ukuthi sichaphe umfula sonke sizagalula sonke.
Ugwalo lwakhe lwakuqala bemsithi ukudinga iphupho leZimbabwe elibalekileyo, kanti ke uthi olwesithathu luyalandela. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Kwezemidlalo lamhlanje, imidlalo yebasketball eyabantwana besikolo eqoqwele iqembu leLakers Foundation ingene kusuku lwesibili lamhlanje edolobheni la kwaBulawayo. Kubika uJoseph Njanji.
Izikolo zakwaBulawayo ezibalisa esenkulumani, sesizane, sefounders kanye lese-Evelyn sezifinyelele kusigaba se-quarterfinal kumncintiswano we-Lakers Foundation Annual 3-Day Under 16 Tournament kucelela amankazana. Le midlalo yoqoqwa kuthakazelelwa ukufikisa kwenhlanganiso ye-Lakers Foundation iminyaka elitshumi yasungulwayo, ingenwe izikolo eziphuma kumagumbi wonke elizwe leZimbabwe. Umqeqeshi weqembu lamantombazana elesikolo sesizane uThathe Ndambengegwi uthi lumncintiswano uzaphathisa kakhulu abantwana bakoBulawayo bona abangatholi amathuba amaningi okuncintisana.
I think it's a good initiative because basketball in
Kuli cebo elihle ukuba le midlalo efana lale ngoba lapha koBulawayo asilazo izikolo eziningi eziqathekisa ukudlala lomdlalo. Lokhu kubangela ukuba sihlale sinqotshwa ngamaqembu esuka eHarare ngoba uzathola ukuthi lapha thina sincintisana siyizikolo ezifika phose ithumi lanhlanu. Ikanti eHarare uyathola kule sikolo ezidlula amachumi amahlanu ezidlala lomdlalo.
Ezinye izikolo esezidlulele kusigaba sequarterfinal kucelela amankazana ngezibalisa eseSt James, eseGirls High A kanye leseGirls High B kanye leseSt Francis. Umqeqeshi weqembu labafana elimela isikolo seThekwane uMbongeni Gwenzi uthi yena bafunde okuningi ngokuphatheka kulo mncintiswano.
The schools were better than us. They've taught us a lot.
Ukudlala lesikolo esikhamba phambili emidlalweni ye-basketball kusiphathise kakhulu ngoba kusiphe ithuba elokuba sifunde kuzo. Njalo nxa singaqhubekela phambili siphatheka kumdlalo efanayo, singazithola sesezingeni eliphezulu kakhulu ngemva kweminyaka emine.
Imidlalo le igutshelwa esikolo se-Evelyn kanye lasendaweni yeKhanyisile Sports Center, njalo ikhangelele ukufika emaphethelweni kusasa ngomgqibelo. Inhlanganiso yeLakers Foundation ilenhlelo ezokuqoqa njalo eminye imidlalo emibili lonyaka njengengxenye yemikhosi yokuthakazelela ukufikiswa kwayo iminyaka elitshumi. Ngenyanga kaNhlolanja kukhangelelwe ukuba baqoqe imidlalo yabadlali abaleminyaka elitshumi lantathu kuthi umnyaka ususiyafika komlindi uyacina abazaqoqa imidlalo ezangenwa ngamaqembu aphuma kwamanye amazwe. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ntombazana mina nawe siyathandana, inhliziyo yami ingeyakho, eyakho ngeyami. Uma ngikubona ingqondo yami iyaphambana, ngizizwa ngathi ngisangane ungumngani wami. Sithando sami
uyawazi ukuthi ngeke ngimile
elanga ngikushada ngenza isifungo
kuwena ngithanda ngishayo.
Siqhubeke ezosuku ngokukhangela ebezihamba phambili. Ikomishini ebona ngezokhetho ihlale idale yabhalisa abantu abalishumi lasifica mnembili abazancintisa kukhetho lokudinga ukhansela kaward 28 koBulawayo. Usibalukhulu weReserve Bank of Zimbabwe uMnumzana John Mangochka wazise namuhla ukuthi idola leMelika selithengwa ngamadola eZimbabwe yawe RTGS amabili lengxenye. Kwanele Mthwakazi lingayikatshana likhumbulela uyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo nguNtungamili Nkomo. Lila.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.